Mutauriri weNPRC vaObed Gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzatova nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru izvo zviri kukonzera mvonga mupopoto munzvimbo idzi.
Takatogara pano kudai pane matimu edu eNPRC vari kutoita wind up mainvestigations avari kuita kuchisumbanje. Pane masvondo maviri apfuura. Tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira. Vakabva mathematic committees akasiyana-siyana ekomishen. Tine mathematic committee manomwe, saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje. Havasugumira kuchisumbanje, vakasvika futi kuMarange. Unga pane nyaya dzeMarange unodzibvunzako. Saka matimu edawa atori paground izvozvo.
Kunzvimbo yechisumbanje, vagare vekuchinyamukwakwa vari kunetsana nekambani yeGreen Fuel, iyo iri kuvatorera minda nepavagere, ichiti inoda kurima nzimbe. Kambani yakapiwa mvumo iyi nehurumende. Vagutu vati, kana komishini yavo yaongorora nekuunganidza zvese zvainenge yawana, ichazivisa zvainokurudzira sekomishini, kuitira kuti kusawirirana uku kugadziriswe.
Vanongodzoka vachitipa report, commission inoitawo meeting nechimbi chimbi pozenge pachibudiswa kana marecommendation atine tichiita tichimabudisa nenzira dzatinofanira kunge tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugari wekuchinyamukwakwa vajeri moyana vaudza Studio 7 kuti komishini yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kurima nzimbe munzvimbo iyi.
Tikauya vachitaura izvo kuti tauya pano, asi vatauriri vaita vaiti kwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvichemo zvekuno kuchisumbanje chamukwakwa zvanetsa chaizvo, saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei. Then tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika. Then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one, and zveshuwa vakaita 3 days dzekutora statement vari muno muchiyongwagwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel, Muzvare Merit Rumema, vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya, sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinoti ranyorera NPRC kuti iferefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune Kuhudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa, rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuvara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino, rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga tichiti kurudzira kuti NPRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemutemo wedu yemuZimbabwe.
Vagutu vaudza Studio 7 kuti komiti yavo haisati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai macommissioners at commissioners level hatisati taiona, asi hazvirevi kuti hasati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo, ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa, tobva tangoikandira hoko. Complaint yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu gumi nevaviri vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.